Vashara navatoro venhau pamahofisi avo pamunhu mutapa vamutamba vati Zimbabwe yava kufanira kusiyana nenyaya yekutarisa kunyika dzekumabvazuva chete dzakaita sechina vachiti yasvika zvino nguva yekuti Zimbabwe idyidzane nepasi rose. Vamutamba vati kutarisa kumabvazuva chete hubenzi sezvo idzo nyika dzekumabvazuva dzichidyidzana nenyika dzekumavirira.
Nyaya yekuti kutarisa kumabvazuva inyaya yeubenzi nekusafunga. Munhu akangwara anotarisa kwose kwose. Saka isusu zvehurumende ichaye Zimbabwe hatina zvekutarisa kuEast. Hubenzi hwohwo. Munhu akangwara anotarisa kuEast, anotarisa kuWest, anotarisa kuNorth, anotarisa kuSouth, anozvitarisa. Ndiye munhu akangwara. Benzi ndiro retichiti, look East, look East. Tabvisa ubenzi hwehurumende, tangwara.
Vamutambara vati kuti Zimbabwe ikwanise kuwana rubatsiro uye kuti dzimwe nyika dziuye kuzosima mari munyika, hurumende inofanira kuumba chimiro chakanaka. Vatiwo zvivakwa zvenyika zvinofanira kuvandudzwa kuitira kuti dzimwe nyika dzigokwezhwa kuzosima mari dzadzo muno.
Toda kuti hurumende ishande nevakazvimiririra weprivate sector, maindividuals vane mari, vobatana nehurumende vogadzira nyaya yemvura, vogadzira nyaya yemagezi.
Gurukota rinoona nezvezvivakwa amai Teresa Makone vati hurumende ine urongwa hwekugadzirisa mugwagwa unobva kuHarare uchienda kuBedbridge sezvo iriyo nzira inoshandiswa zvikuru mukutakurwa kwezvinhu zvinopinda muZimbabwe zvichibva kuSouth Africa pamwe nezvinopfuura kuenda kune dzimwe nyika. Vati hurumende iri kutsvaga vekunze vanokwanisa kugadzira mugwagwa uyu vozotora mari yavo kubva kumari ichabhadhariswa vedzimotokari pamatogets vachange vachishandisa mugwagwa uyu pasi pechirongwa cheBuild, Operate and Transfer kana kuti BOT.
Vanhu vane mari yavo vanokwanisa kuva zvotigadzirira marodzi vanga vari South Africa kana kushinga kwapera chinguva ngatiti 16 kana 20 years votora rodzi yavo idzoka kuhurumende.
Kuparurwa kwegwaro reprivate and public partnerships workshop report kunotevera musangano wakapindwa mwedzi wapera muHarare nemakurukota ehurumende yemuno ana mabharani vehurumende yemubatanidzwa pamwe nevamiriri vehurumende yeSouth Africa. Musangano uyu wakurudzira hurumende kuti itsvage nzira dzingaita kuti vekunze vakwanise kuzosima mari dzavo muno uye kuti zvivakwa zvenyika zvivandudzwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Siripasi.